Isuse MDC tinoti vatsigiri vedu vese zvaikwanisika vane nguva vakwanisa kuenda kundochema mai Trudy Stevenson. Mai Trudy Stevenson takasevenza navo kuMDC zvakanaka chose, vakatika vakazodomwa nemusangano MDC kuti vandoita ambassador kuSenegal. Panguva yekuembata wehurumende yembatanidzwa. Saka nokudaro tinoona sokuti zvingava chinhu chakanaka kupa muenekedzo wakanaka wokuna Mai Trudy Stevenson. So umwe wedu watakasevenza nawo samai veduwo vatakasevenza nawo panguva iyo. Pane zvakazoitika zvogona kunge zvakazoitika wazvo, asi tinovaremekedza seumwe wedu watakatanga naye chirongwa cheMDC kusvika pamazuva anoiaya.
Mungati ainge ari munhu akaita sei?
Isu tichiona Mai Trudy Stevenson tinorangarira tichirwa navo hondo dzakati wandei. Munhu akandokwana anga achifambidzana nevanhu, angasina rusarura, angachikwanisa kushanda nevanhu panguva dzose kana kuti paproject yoga yanga ichiitwa muMDC. Saka Mai Trudy Stevenson kwatiri munhu tovatora samai vedu vanga varivo munhu anga achikwanisa kugaidha vechidiki, achigaidhavo vamwe vamacomrades mukati memusangano weMDC. Saka ichoyo zvoga izvozvo zvokuzama kubatanidza vanhu nokushanda nevanhu zvakanaka zvisinei nerudzi gwomunhu. Zvinhu zvinotisunungura, zvinotirwadza nhasi pakurasirwa kwataita naMai Trudy Stevenson, munhu watakashanda naye, munhu anozikamwa chero nechana chitoko, munhu anozikamwa chero kumaruzevha muZimbabwe nemunhu wese kuti ndo munhu vakanga vari vevamwe vachena vakanga vachishanda nevanhu vatema kana kuti vanga vachishanda zvakasimbarara muMDC.
Tiri kuona kuti wakasarudzwa namuzvinafundo Welshman Ncube kuti vamiririre bato muhurumende yemubatanidzwa semumiriri weZimbabwe. Vamugabe havana kuvabvisa pachinzvimbo ichi, zvimwe chetezvo navamunangagwa. Zvii zvatingadzidze paupenyu hwavo hwekuti vaikwanisa kushanda zvakadai?
Zvazvinoratidza ndezvokuti muzvinafundo pavakavadoma vakanga vavonavo kusevenza kwavanga vaita mukati memusangano weMDC. Zvichitaura kuti Profesa Nuwe vachiita izvozvo vakanga vava nechivimbo nomusangano wese, wakanga vava nechivimbo naMai Trudy Stevenson pakusevenza kwavakanga vachiita. Kuzoramba vachisevenza vane hazvirevi kuti hatina chokupupura nacho kuti tingati vakaramba variko nokuti vanga vava ZANUPF. Isi hedu hatina kugamuchira mashoko iya. Chatongoziva ndechekuti pamwe inyaya yokuvimbika yataa tichataura iya, inyaya yokusevenza zvakasimbarara kana kusevenza nemunhu wese nokukwana-kwana pane vanhu vose vachiita maprojects enyika seprojekti yenyika vasingatarisi kuti ndiri webato ripi. Zvinofarira kunge izvo zvakabata vana vamunangagwa nana vamugabe vakaona kuti hatina chatobvisira mai ava, vakaona kuti dene varamba vakabata gepi iroro rokuSenegal vakamirira Zimbabwe nokuti vaiimirira nemazvo, vakanga vaita basa ravo nemazvo Mai Trudy Stevenson. Chero Profesa Welshman Ncube tinotovatenda pari zvino kuti vakakwanisa kuvuta muono wokutsvaka munhu aikwanisa kuita basa, aikwanisa kuyanana nevanhu, aikwanisa kugarisana nevanhu.